Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 24/2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kaonero kangu ndekekuti vanhu vakabuda vakawanda kunovhota, saka ZANU-PF yakashaya simba, saka zvakawandisa kuti vabirire pasarudzo iyi, saka vakajikiwa.
Vamuliswa votenda vatsvangirai mushure mekukunda musarudzo dzekunoton.
Kwese kwese vanhu vari kungotaura nenyaya yemabhondi. Chavari kunyanya kutya ndechekudzokera kwatakabva zvakare patakamboita nyaya yemazimudhora tikaenda pahyperinflation vanhu vakaruza.
Hurumende inoti hapana kudzokera kumashure panyaya yemabhondi notes. Gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti kushomeka kwemvura kopa kupararira kwezvirwere munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakakunda musarudzo dzekunoton vakazvimirira Vatemba Muliswa nhasi vasangana nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vachivatenda nekuvatsigira kwavanoti vakaita musarudzo idzi. Vamuliswa vakurudzira mapato ose anopikisa kuti abatane kana zvichibvira obva atsigira vatsvangirai musarudzo dzemuna 2008 semunhu anokwanisa kukunda otungamira kuwandudzwa kwezvinhu pasina ZANU-PF nyika kuti ifambire mberi mune zvakanaka. Vamuliswa vati havasi kuzoshanda naamai Joyce Mujuru webato reZimbabwe People First kunyangwe vose vaimbenge vari muZANU-PF. Mutauriri weZimbabwe People First waJelas Mawarire vati vamuliswa vachine babharasi rekukunda asi vakati vanofanira kuziva kuti vanhu vakavavhotera ndeve mapato ose. Mukuseya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vamuliswa.
Ini ndagara ndichitaura kuti kurigwa kwemaballot papers kwakaregerwa mu2008 vakahwina vatsvangirai paya 2008 zvatinonzwa. Ndipo paka mpindwa mareforms wakagadzira nyaya iyi 2013 hapana kurigwa kwakaitwa. Kurigwa kune nzira dzakasiyana siyana. Kuriga kweZANU-PF ndekwe vote buying pachena. Kushandisa hurumende kupa vanhu chibage. Icho chibage chiri chemunhu wese. Vanopa vanhu veZANU-PF. Kupa maraisi atapiwa neChina. Iwo maraisi ndeemunhu wese nekuti kune nzara. Zvinouya under program inonzi food aid kana drought relief program. Zvakare intimidation kurova vanhu nekuchigidhirano vachishandisa masabhuku nemadzimambo ndiko kubiridzira kwavaitawo. Izvozvo zvikaedza kugadziriswa panyaya anonzi maelectoral reforms anomirwa nendera navamutasi kuti maelections ave free, fair and credible. Asi semunhu angari muZANU-PF inini nzira dzavo dzekubiridzira ndakadziziva ndikavharawo uku neuku. Saka zvinodawo vanga vari muZANU-PF vabetserane nemapati kuti kana tichikunda ZANU-PF tikunde tichivhara uku neuku. Munofanira muri paground muchishanda nevanhu. Inewo futi ndaishanda ndaisvitsa shoko kuvanhu nekuti dzimwe nguva tikangomacha demonstrata nekuprotesta mutaundi. Mutaundi hamuna ruzhinji rwevanhu. Ruzhinji rwevanhu ruri mumaruzevha. Saka zvinoda kuti tiende neshoko kumaruzevha tichitaura vanhu kuti kutambura kwamuri kuita kurubva pakuti ZANU-PF yatadza kuwanira vanhu mabasa.
Mubvunzo wekupedzisira, tiri kunzwa kuti masangana navatsvangirai manga muchitaura nezve yapa.
Aiwa, ndaenda kunotenda kuna president weMDCT vatsvangirai ndichivatenda nerutsigiro rwavakandipa nepati yavo. Vakabvumirana kuti Congress kwavo kuti havapindire mumaelections asi apa vakabuda pachena vakandisigira zvinhu zvadakatenda ndikaenda kunotenda president mukashanda nemweya wakadai Zimbabwe inobudira ndosaka muchiona inini ndichigara ndichitaura kuti ko isusu sei tichida kuita vatungamiri vakawanda kuti tirwisane nava Mugabe ko vatungamiri vese vemaopposition parties vadini kuenda kumashure kwavatsvangirai vanove vane vanhu vakawanda vevakavavhotera
Vakakunda musarudzo dzekunotweni vakazvimirira vatemba muliswa vaishitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mubato rezanu PF munonzi munenge maita kunetsana kwakanyanya nekuda kwekukundwa musarudzo idzi. Bepanhau reHerald nhasi rati nyaya yehuori uye kunetsana mubato ndozvakapa kuti bato iri rikundwe navamuliswa. Bato iri rinoti vaRonald Chindedza Vakangoiswawo pavanhu vasingadivi nebazi rezvematongerwo enyika rinotungamirwa nevanoona nezvemabasa ebato vaSevia Kasukuere. Vakudzai Chipanga vanove vanotungamira Youth League yeZanu PF vanonzi vakaudzawo bepanhau reHerald kuti ndiro rakapa kuti bato ravo rikundwe. Hatina kukwanisa kubata vaChipanga kana vakasukuere sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Zvichakadaro, mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa, uyo anga ari kunotweni munguva yekutsvaga rutsigiro kusvika kupera kwesarudzo, anotipa nyaya inotevera.
Achitaura mushure mekuziviswa kuti vamuliswa ndivo vainge vakunda sarudzo dzemunoto nemugovera vanoongorora nezvematongerwo enyika vari nhengo yeZimbabwe People First kana kuti ZimPF mudunhu reMashonaland West vatendai musonza vanoti vemapoka anopikisa vakabatana munguva dzesarudzo vanokunda bato reZanu PF.
Kuhwina kwavamuliswa inzira yanyadenga yamwari. Yekutiratidza kuti tinokwanisa kukunda chete kubvisa muvengi musarudzo dza2018 takapinda madziri takabatana.
Izvi zvinotsigirwa nemugaro wemuchinoi vaFrancis Namburiko vanoti kukunda kwavamuliswa kwapa Zimbabwe yose manyungunyuku yekuti vanhu vakabuda kunovhota Zanu PF inokundwa zvisinei nechitsotsi chavanoita.
Kaonero kangu ndekekuti vanhu vakabuda vakawanda kunovhota. Saka Zanu PF yakashaya simba. Saka zvakawanetsa kuti vabirire pasarudzo idzi. Saka vakajikiwa.
Vamuliswa vakakunda nhengo yeZanu PF varwo nechindedza navaDavid Choga veNational Constitutional Assembly musarudzo dzakanga dziine mhirizhonga yakawanda munguva dzekutsvaka rubutsigiro. Mumwe mugari wemunoton vaDensel vakagara mazuva maviri vari muchipatara cheNoton mushure mekunge vakandirwa utsi hunokachidza nemapurisa vanoti vanofara nekukunda kwavamuliswa mushure mekushungurudzwa nemapurisa.
Ndunzwa kufara but ndikurwadziwa zvekuti bhozi ndonzwa kuda kuchema bhozi takatambudzwa nevanhu veZanu PF.
Vamuliswa vanotenda mapato eMDCT ne People Democratic Party yavatenda ibiti nerubatsiro rwavakapa.
Amwe mapati haana kunditsigira haana kutaura ndataura chokwadi asi MDCT yatsvangira yakauya ikanditsigira chero tiega spy kaitika ma youth acho akandiprotect kundisarowe kuti zvakawanda zvisikaitike kwandiri vabiti vakanditsigirawo.
Vamuliswa vanoti sezvo vakakunda vose vakatumwa nemutungamiri webato reZanu PF uye vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vave kuda kukwidza vaMugabe pachavo musarudzo dzemuna 2018.
Handitore ofa yenyu yebasa ndiite rakasukwere ndingatotora renyu kuti mumbomira indombopinda.
Kunda kwavamuliswa munoton kuri kuonekwa nevanopikisa sedanho rekutanga rekubvisa Zanu PF mukutonga kwehumbimbindoga kwavanoti kwaita kuti upfumi hwenyika huende kumawere uye kuti vanhu vakawanda vanonge svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 munoton ndini Arthur Chigoriwa.
Makatirira kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Vagari vemuguta remutare vari kunyunyuta zvikuru nedanho ratorwa nekanzuru yavo rekushandura nzvimbo zhinji kuti dzive dzinobhadhariswa kune vanopaka michovha yavo. Muguta rose remutare mave kunzi munge muchibhadharwa mari inoita dhora rimwe chete kune vanenge vachipaka dzimotokari paawa imwe chete. Mutoro wedu enauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Veruzhinji vanofamba nemotokari mamutare vange vasina kujaira izvi, saka vanoti danho iri richazunza umwe dzavo idzo dzakabvaruka kare nemamiriro akaita nyaya dzehupfumi munyika. Uku vakuru vekanzuro yeguta iri vanoti zvavari kuita izvi zvichabatsira kuti vakwanise kupedza zvikwereti zvavainazvo kuvashandi nevamwe vavanoitira mabasa uye kuti muguta munge muchishambidzika. Vapita mamvura mugari wemuguta iri avo vanoti danho ratorwa nekanzuro iri harina maturo ose.
Paid parking meters kanzuro yakumashandisa senzira yekutsvaga mari, whereas ordinarily inofaronga iri yekukontrola traffic.
Mumwe mugari wemamutare mumusha weWestley valukurowa vanoti kanzuro yaifanirwa kusiya dzimwe nzvimbo dzekuti motokari dzipakiwe pachena kuitira vaye vanenge vasina kuda kutora nguva refu vari panzvimbo.
Ya, ndo zvinofanira kunga zvichiitwa kuti achinga achisaw free parking toonawo pekusununguka pekupakawo mota dzedu. Ndafunga ndo zvingatokwanisa kunga zvichiita.
VaJacob Maka vanobvumirana navarowa.
Filoti kunenge kwakutobira vanhu nekuti izvezvi mukasvika kana pane bhawa chaivo paiswa prepaid meter panomba chimiro doro neweekend nesunday kanzuro inenge ichiteerera zvinhu izvozvo.
VaThomas Zongoroti vanogara kuFlorida muno mamutare uye vanoita basa rekutengesa zvakasiyana siyana. Vanoti vave kutoita zvekupaka motokari musango kana mumasendiraini.
Tautoshaya pekudini pekumirira kuti todini toenda papi. Izvozvi tautogara musango mumukoto kuenda kupaka motika dzai zvekuti yati pekushayisa motika pacha pasina bekuzi mari yacho hatina.
VaDavid Mutambirwa vesangano revagari vemuguta remutare Residence and Ratepayers Association vanoti zviri kuitwa nekanzuro zvinosuwiswa kwazvo uye vanoti vatoronga kuti vazosangana nemakanzuro pamwe chete nameya uye munyori weguta kuti vavape zvichemo zvavo. Meya weguta remutare vatatenda namarare vanoti kanzuro yavo iri kutsvaga chouviri, saka nyaya yemaprepaid parking zones imwe nzira yekuita izvi.
Iya, guta remamutare takatora danho iroro riri mushure mekunge taita ongorere kuti mafambisiro angaita basa rekupaka dzimotokari mudhorobha zvanga zvisi kunatsa kufamba zvakanaka, uyezve guta remamutarewo rakaonawo iri imwoyo nzira yekuti ione kutsvaga mari ichabatsira pakugadzirawo migwagwa yedu. Sekuziva kwamunoita vagari vemamutare kuti makare kare guta remamutare zvichienderana nemamwe maguta taisoona mari yaibhadharwa yemutereyo yezvemotokari, but mari iyeyo haichauyi kukanzuro yako, yaenda kuzinara.
Meya namarare vanoti kanzuro yavo iri kuwana madhora ari pakati pezviuru gumi nezvishanu kusvika pazviuru makumi maviri pamwedzi woga woga kubva kumitero yekupaka motokari muguta. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lweda Moyo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda yakazvimirira vaLaxon Zembe vanoti hurumende haisi kupa dzidziso kuvanhu pamusoro pemari yemabond notes iyo inonzi ichaparurwa mwedzi unouya. Izvo zvinotevera mashoko agavhuna weRBZ Dr. John Mangudya avanonzi vakataura nezuro yekuti dzidziso ichatanga musi wa31 mwedzi uno, mari iyi ichizoparurwa chero nguva mwedzi unouya. Studio 7 aina kukwanisa kubata Dr. Mangudya kuti tinzwe divi ravo. Ngatinzwe hurukuro yataita navaZembe.
Zviro zviri kukurukurwa zvine nyaya dzakataurwa nevanhu vose vemabhizimisi, vanhuwo zvavo munzira, marodhi, kumisha, kwese kwese vanhu vari kungotaura nenyaya yemabhondi. Chavari kunyanya kutya ndechekudzokera kwatakabva zvakare patakamboita nyaya yemazim dhora tikaenda pahyper inflation, vanhu vakaruza mari dzavo dzose, upfumi hwavo hukadzikira zvikurusa. Ndo pane kutya kuri kuitwa nevanhu. Nguva yekudzidzisa vanhu yapera. Tinoziva hedu kuti vanga vari kuedza vachitaura nevamwe vanhu vemabhizimisi, asi panoda kunyasa kuti paitwe kudzidziso yakasimba zvekurusa yekuti vanhu vanyase kunzwisisa nekuti mutemo unenge uripo wakamira sei, nekuti vanozoita sei kuti vaone kuti hapazomboiti chinhano chekuti pamwe pangangoprindwe mabond notes akawandisisa anozotipinzazve munyaya yeinflation iyo vanhu vari kutya, vari kutambudzika nayo.
Asika vema kambani wanonzi ndo wanenga wachizo piwa se kutendwa iyo marie mabondi nozi ndo wa mwewanu waru kutunga mira kuramba mario hii takanzika vesi zeta hii wachite hawa siku hii tambira hu.
Ndozo aguita wanu waru kuchika hapana muna asiri kuchika wanu wose waru kuchika dambu ziko guru chairo chairo andire mabondi nozi dambu ziko guru riripo ndire kuti wanu awasi sina uimbiso ne urumende ne maitira ayo.
Nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe vari parunhare muHarare ne Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kunepfenyuro yevanhu ye Studio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 9198 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evarwi vasiya chikwata cheAl Shabab kubva muna 2013. Zvinonzi asi vamwe vacho vave kuwana mukana wekutanga upenyu hutsva kuburikidza nechirongwa chekuvasunungura chiri kutungamirwa nesangano reUnited Nations. Chinangwa chechirongwa ichi ndechekuvabatsira kudzokera munzanga dzavo. Asi chiitiko ichi chinonzi chinogara onekwa muSomalia chekuti vanenge vachiita mitambo, asi uyu mutambo unonzi wanga une imwe nharisiro sezvo wanga uri mutambi vevanhu vakabva muchikwata cheAl Shabab voga voga. Mutungamiri weUnited States vaBarack Obama vakati nemusi wesvondo mumakwikwi ekutora basa ravo vari kumirira bato reRepublicans vaDonald Trump varatidza zuva roga roga kuti havakodzeri kupinda muhofisi iyi. VaObama vari kutsigira mumwe wavo webato reDemocratic amaHillary Clinton musarudzo dzemusi wa8 mbudzi uye vakataura vachivatsigira pane chimwe chiitiko chaive kuLas Vegas kuNevada. VaTrump vagara vari kunyunyuta kuti sarudzo dzakabiridzirwa, izvo zvakanzi navaObama zvinoreva kuti vaTrump vari kukundwa. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Chirwere chegomarara chiri kuramba chichidzika midzi muZimbabwe uye vazhinji vari kubatwa nechirwere ichi vari kubatwa chadzika midzi. Mumagwaro akaburiswa neZimbabwe Cancer Registry zvinoratidza kuti mugore ra2014 pavanhu zviuru mazana manomwe vakabatwa chirwere ichi, vanhu zviuru makumi zviviri nemazana mana nemakumi manomwe nenhanhatu vakashaya. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Zvipatara zvehurumende zvinovheneka pamwe nekurapa chirwere chegomarara munyika yeZimbabwe zviviri chete. Parirenyatwa Hospital iri muHarare pamwe neMpilo Hospital kuBulawayo. Izvi zvinoreva kuti ruzhinji rwevanhu kunyanya vari kumaruwa vanofanirwa kukwira mabhazi kuenda kunotariswa chirwere chegomarara. Vashingi Bopoto, munyori mukuru musangano rinounganidza vana chiremba reZimbabwe Medical Association, vanoti zvizhinji zvinokwanisa kuitwa nehurumende kudzikisa kurasika kweupenyu hwevanobatwa nechirwere chegomarara.
So tinoona kuti munhu anogona kubatwa negomarara ari kuChiredzi kana kuBedbridge anotofanira kuuya kuHarare kana kuenda kuMpilo kuti anorapwa. Totarisa kuti zvinotora mari kuti munhu afambe kubva ikoko vachasiya hama neshamwari zvimwe zvakadaro.
Vabopoto vachema chemawo nekushayikwa kweruzivo pamusoro pechirwere chegomarara vakakurudzira hurumende kuti ifambise mashoko zvakanyanya. Amai Bernadette Ndoro, umwe wamachiremba anorapa chirwere chegomarara, vanoti utachiona weHIV pamwe nezvavakudyiwa mazuva ano zvinowedzerwa chirwere chegomarara.
Pane magomarara anoitiswa neutachiona. wakaita se HIV, magomarara iwayo anobatanidza gomarara remuromo wechibereko, gomarara remaziso, gomarara relymphoma and negomarara recaposis sarcoma. Saka infection inowanzirisa futi gomarara. Kosotiko mararamiro atakuita mazuva ano atisiyanei nekurarama kwataimboita nguva dzapfuura. Iye zvino vanhu vaakudya zvinhu zvavanga vasingadyi nguva dzese. Zvimwe zvacho zvinozikanwa kuti zvinowedzeredza kuuya kwegomarara. Chimwe chinowanziridza izvozvo zvinhu zvatinobata-bata mukuedza kuzvifadza zvakaita sekuputa fodya, zvakaita sekunwa hwahwa zvinowanziridza magomarara.
Amai Ndoro vanotiwo rimwe dambudziko panyaya dzegomarara inyaya yekuti pari zvino Zimbabwe iri kusimbirira kurapa chirwere pachinzvimbo chekudzivirira. VaMilton Chemhuru vanoshanda kubazi reutano vakaudza Studio 7 kuti chirwere chegomarara chatekeshera uye kuti vazhinji vari kufa nekunonoka kuonekwa.
Chinonyanya kutinetsa why about 50% yema varwere vegomarara vachiwanikwa vachifa nechekuti ruzhinji vanotouya vaakutonyanya kugwara, yatinoti pachirungu vava muthird or fourth stage. Hauchakwanisi kuti tioperate, asi kuti hopisiwa tichikupisa nemishini kuti tizame kukubatsira kuti urarame. Saka saizvozvo outcome yachona inobuda zvakaipa.
Chirwere chegomarara rechibereko ndicho chakanyanyowanda kuchiteverwa negomarara repanhengo yevanhurume, kwozouya gomarara repazamu. Asi nyanzvi muchirwere ichi dzinoti gomarara repazamu ndiro rinonyanyorwadza zvikuru. Vanotungamira kurapwa kwechirwere ichi papari renyatwa, Dr. Edwin Muguti, vanoti chirwere ichi chinoda kukurumidzwa kurapwa chisati chakomba.
Ya, zvinouya nenzira dzakasiyana-siyana, asi vazhinji vanoona nekuita bundu muzamu, bundu rinoramba richikura. Vamwe vanogona kuitawo maronda kana kutangodwa zvakanaka muzamu imomo, asi kazhinji kachasiyapa kuti chatononoka kubatwa.
Vamwe vari kurwara nechirwere chegomarara vari kunetsekawo nenyaya yekushomeka nekudhura kwemishonga yekurapa chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti munyika matanga zvidambudziko rechirwere chetyphoid uye vari kutyira kuti chirwere chekorera chinongogonawo kutanga kupararira nekushayikwa kwemvura yakachena mumadhorobha. Maguta akawanda ari kuzivisa kuti achangopa vanhu mvura kwemazuva mashoma. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata Dr. Ivan Mastara vanoshanda neZimbabwe Doctors for Human Rights.
Chirwere ichi chakuita chichitekeshera zvikuru sei muHarare mandiri kushandira, zvokuti vhiki yapera takadona kana 5 macase kuGreenview evanhu vakadouya nechirwere ichochi.
Zvirwere izvi zvakadai sekorera netyphoid zvinokonzerwa nei?
Zvinowanza zvatapurwana mumvura yekumwa. Mvura inoshandiswa nevanhu pakumwa nepakubika, ndo mode of transmission yacho, ndo mutapurwano wazvinoita. Munhu ukadya kana kumwa mvura ine utachiwana uyo wobva wabatirira.
Munhu angazive sei kuti abatwa nechirwere ichochi chekorera kana chetyphoid?
Ruzhinji rwacho chirwere chekorera chinoitisa manyoka emvura aya inonzi nechirungu rice water diarrhea, yekuti unenge uchiburisa mvura yakawanda zvikuru nekumashure uchidi uchichaya manyoka. Chetyphoid ruzhinji rwacho unogona kusaita manyoka, unogona kungonzwa manyoka mbijana, but wonzwa mudumbu muchigwadza, musoro muchirwadza, wogona kukwira temperature uchingonzwa soti mviri wangu hausiriwo chaiwo iwo, kana kuita inonzi fever yaya, wobva unofanira kususpecta kuti une typhoid.
Vanhu vanga zvidzivirira sei kubva kuzvirwere izvi kolera netyphoid zvii zvavanga kwanisa kuita?
Kana wadosuspected kunayo chinenge chiri chekudaita kuenda kuna rachiremba because unogona kushayika. Asi usati waibata tinokurudzira vanhu kuti vageze maoko vasati vadya. Vati kana vachitenga zvinhu zvakaita semafruit maapple ayavo magezesa. Mvura yaanomwa ive yemumigodhi kana kuti vodotanga vaibhoigisa nokuti dzimweni dzenguva tinotowana makesi dzevanhu. Vanenge vachiti no vamwa mvura yemubhoho asi still vaita typhoid. So tinokurudzira kuti vanhu vaabhoilise mvura yanenge vamwa sevari vacheche vaya vanokwanisawo vatenge mvura dziya dzebottled water kuti vana vacheche vamwe because vana vechidiki vanowanzwa kurumidza kukurirwa nechirwere.
Dr. Ivan Mastara, vanoshanda neZimbabwe Doctors for Human Rights, vanga vachitaura parunare namavhlas muhlanganya wewe Studio 7.
Muchirongwa chevechidiki chedzi connection mangwana tichange tichikurukura nevechidiki vari kubudirira munyaya dzemabhizimusi kana kuti dzekuzvisimudzira kunyange hazvo zvino zvisina kumira zvakanaka munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumire mashoko muchishandisa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318.
Ngati sanganei muchirongwa The Connection mangwana muneni wenyu Ntunga Milinkomo nemumwe wangu
Chioniso Jani.
Mashoko anotevera atinoverengerwa namavhlas muhlanganya uye anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yemavhiza ekugara nekushanda muAmerica kana kuti diversity visa.
Kune avo vanoda kugara nekushanda muAmerica, mwedzi uno wagumiguru wakakosha pakuti ndipo panotanga vanhu kuwana mukana wekunyoresa visa rinonzi diversity visa kana kuti green card lottery. Gore rino mukana wekunyoresa visa iri wakatanga kubva musi wa 4 gumiguru uye uchapera musi wa 7 mbudzi 2016 nenguva dza 7 manheru kana kuti 7 pm GMT. Munhu anokwanisawo kunyoresa mudzimai kana murume wake nevana vasati varoora kana kuroorwa vari pasi pemakore makumi maviri nerimwe. Kana munhu achida kupinda mulotari iyi anokwanisa kuenda pa web address yakanzi www.dvlottery.state.gov. Munhu akaenda pa address iyi anokwanisa kuona zvose zvinotarisirwa kuti apinde muchirongwa che 2018 Diversity Visa Program. Tinoti muve nerombo rakanaka uye musakanganwa kuenda pa www.dvlottery.state.gov. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous. Munhau dzemitambo, mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma nhasi vatenda zvikuru chikwata cheSundowns nekukunda Zamalek yekuEgypt 3-1 mumafinari emukombe weCAF Champions League. Chikwata cheSundowns chinotambirwawo naKama Billiard wekuZimbabwe uye china Peter Ndlovu samaneja. Vaviri ava ndizvo zvizvarwa zveZimbabwe zvekutanga kusimudza mukombe uyu. Zvichakadaro chikwata cheHighlanders chabuda makwikwe echiboko Super Cup mushure mekurohwa 1-0 neNgezi Platinum Stars neZuro. Ngezi Platinum yave kutamba neFC Platinum mumafinals uye FC Platinum yakakunda Harare City 3-0 nemusi wemugovera. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm apo tiri kutarisa nyaya yekukunda musarudzo dzekuNorton by election kwakaitwa navamuliswa. Kwezvi zvinorevei? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirei namba dzenyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vatemba Muliswa, vanotenda vatsvangirai mushure mekukunda musarudzo dzekuNorton. Kushomeka kwemvura kokonzera kupararira kwezvirwere mumaguta. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.